Isuwebazi re primary and secondary education, tinokurudzira kuti zvikoro zvese zvibatisise ma standard operating procedures ekudzivirira kupararira kweCOVID-19 muzvikoro.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitwa nezvikoro izvi?
Pari zvino tirakatarisira kuti chikoro chimwe nechimwe chinobatisisa ma-standard operating procedures yayo, zvinoreva kuti munhu wese anenge akapfeka face mask, munhu wese anogeza maoko kana kugeza ne-hand sanitizer, munhu wese anenge ari pachikoro ipapo, whether mwana wechikoro kana kuti mudzidzisi kana kuti mushanyi wepachikoro ipapo, anofanirwa kuziva kuti panoitwa social distancing. Uyezve hapana anofanirwa kubvumidzwa kupinda muchikoro asina kutorwa temperature kuti aonekwe kunzi irisk factor here kuti akwanise kuiswa parutivi. Kana aiswa parutivi wozoongororwa nebazi rezveutano.
Paongororo dzamuri kuita izvi zviri kuteedzerwa here, Vandoro?
Pari zvino zvikoro zvedu tiri kuona kuti zviri kuteerera zvatakataura seministry yeprimary and secondary education, and uye vari kuteedzera ma-standard operating procedures ekudzivirira kwekupararira kweCOVID-19. Tingangoti kune chikoro chimwe chete chiri kumatevelele North ndochanyanya kuti vhundutsa kuti chii chiri kuitika, asi zvimwe zvikoro 1 or 2 pano neapo, chimwe nechimwe hakuna zviri kunyanya kutyisa, zvekuti tiri kutotarisira kuti kuda zvingangove kuda zvikoro kana 3, isusu tine zvikoro zvinoita 9625.
Izvi zvinorevei tichitarisa zvikamu zvezvikoro zviri kubatwa nechirwere ichi?
Zvichireva kuti even percentage yekuti tiri kukunda chirwere ichi sei sebazi reMinistry of Primary and Secondary Education, tine inonzi success rate ye 99.98%.